A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 16th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stubbe.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the failure by those who are disabled to access medical health.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 159460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
Okay, maybe when they experience issues relating to HIV/AIDS, they quickly understand them. And they will know to say, for example, if I have a lymph node under my arm, what does this really mean? So that kind of information is not there. So what they are just saying is that things that are pictorial, we need to just translate the picture into Braille.
Maoto said,
information is there, and the unfortunate thing is that the information gets to them late. It's outdated. By the time it gets to women and girls with disabilities, the information is already outdated. So as that, we need to be able to keep abreast with the information and adapt new information as it comes and try and distribute it in a format that persons with visually impairment will understand.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the disabled and access to healthcare.
A baseline survey done by the Disability HIV AIDS Trust, or DART, has shown that people living with visual impairments are having difficulties in accessing HIV AIDS information. DART Head of Operations Hamid Ismail Maoto said, the failure by the visually impaired in Zimbabwe to access information in appropriate formats had left them exposed to HIV/AIDS.
In Zimbabwe, usually disability and poverty are inseparable. Zimbabwe ratified the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, where it committed itself to align its policies and laws to the dictates of the international instrument. But not much has been done to date.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077.
As the chove came for it. Kune vachangotibata nasi, tichitarisa nezve vakaremara. Mapofu varikutiwo havasi kunyatsopiwa dzidziso yakakwana kuti vanoita sei kuzvidzivirira kuzvirwere zvakaita sezve HIV AIDS. Asi hatoda kungotaura chete neivavo vasingaoni, asi tada kunzwa nevamwe vose vakaremara kuti vari kurarama sei imo muZimbabwe umu. Vari kukwanisa here kuti vaone dzidzo pane zvinhu zvavanenge vachida, mungava munyaya dzezveutano kana zvimwewo zvinoita kuti upenyu hwavo huvarerukire. Gibbs.
Yewambe zvinova ndavalingachona njani tinangapa aisi yaphila sibili loba nje ungazani sokula makhaza ye udaba lamhla sixoka ngalo ilolo sikhangela khona abangaboniyo abantu beZimbabwe abathi ke abatholi lutho ngaphansi kohlelo lwe-HIV AIDS. Siyakwazi ukuthi kunenhlelo ezinengi kakhulu eZimbabwe eze-HIV le-AIDS, kodwa bathi khona akula lutho abakuthola kangako ngoba kukhanya ngazani sebakhohlakala ukuthi basaphila. Ye sizwe njalo ke inhlanganiso yenye sithi ongani kuyahlupa kakhulu ukuthi abantu laba abanakekelwa kangako, ngakho ke sokumele kukhangela ukuthi kambe kungathwani ngakho. Ukuze lingene kuhlelo khona manje ole Live Talk, nasi nombolo lifone kanye siyalifonela khona ngapho, ithi ke 001-202-619-2077. Ye ngenani kuhlelo Zulu sixoxeni khona manje.
Mm-hmm. So I think we have our first two guests. First, we have Mr. Edwin Ndlovu of the Disability HIV AIDS Trust. Mr. Ndlovu, good evening.
Good evening. How are you?
I'm doing great, and thanks for joining us. And we are also being joined by Masimba Kuchera of the Center for Disability and Development. Mr. Kuchera, good evening.
Good evening from
Rainy Harare. Thank you so much, Masimba. Oh, it's raining finally.
Yes. The heat wave
has gone. Mm. That's good. Nanzo what makasunga. Okay, of course, there's a slight delay on Masiba's number, but that line, there's a delay, but we can hear him loud and clear. Gibbs, you can start the ball rolling.
Let's start with you, Mr. Ndlovu. Tell us, in terms of accessing HIV/AIDS information, how is it in Zimbabwe as people living with disabilities?
Okay, it's actually persons with disabilities and not living with disabilities.
Okay.
Mm-hmm. It's quite a challenge when you look at access to HIV and AIDS programs for those with visual impairment because of the nature and the type or the way the information is packaged for the general public, because the approach is like one size fits all. There is no specific information and which actually responds to the needs of persons with visual impairment. Mm. When I say the format, I mean there is a lot of information that is being given or is being provided to the general public, but that information is not accessible for those with visual impairment because there is no braille where persons with the visual impairment can actually read the information and understand what prevention means, what treatment means, you know, all the stuff regarding HIV. Mm-hmm. And AIDS. But I would like to hasten to say it's not all those who are visually impaired who can read the braille. So you need to ensure that you are responding to those people also, and you can also target them using audio format where they can actually listen to the information and understand issues of HIV and AIDS. And also the issue of you know the condoms, you know, one with a visual impairment can actually use the condom, but not knowing that that particular condom is actually expired because there are no braille labels on those condoms. Okay. That person would have said, no, I've actually protected myself and I consistently and correctly used the condom, but because he or she is not able to read that the condom has expired. So these are some of the challenges that actually are faced by persons with visual impairment.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ndlovu. Please do stay on the line. And for those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about persons with disabilities and access to healthcare. Gibbs.
Yes, we're away, Baba Ndlovu. Si kulume ngesintu sibile sakithi lapha sizokuthi njengoba ukhuluma nje usithi abantu abangaboniyo bangani ke babhekana lohlupho lolu pho ke kungenziwani ukuze ukuthi kutholakale kunonke lokufunayo
kumele kwenzakale ikhonoku okwenziwa kwabanye bonke nxa sisithi sipha ulwazi ebantwini bonke njengelizwe kumbe ilizwe leZimbabwe asiphe ama groups onke ngithi kumbe amaqembu onke kuhlanganisela abantu abangaboni kumbe ngithi abakhubazekileyo nxa sithi ulwazi luphiwe kasibe le information ebrailiweyo nxa silama flyers akhona law afanele efakwe ku braille okwenzela ukuthi abangaboniyo lawo bekwanise kanjani bekwanise ukubala bezwisise ukuthi kade kuyini okwenzakala elizweni ngibe sengikhuthaza njalo ukuthi ayisibo bonke abangaboniyo abakwazi ukubala ibraille. So njengoba le technology nje isinganisa ibhahile kukhona ama audio lokho esingathi ikulalela singafaka kuma flash singafaka ema radio sifake ema flashing ku sikulalile so kufanele siyenze futhi information yakhona ukubana ibe ku audio ukubana labana abangaboniyo njalo bengakwanisa ukubala ibrain labo bekwanisa kunjani labo bekwanisa ukubala ukulalela bese ukuthi kuyinokwenzakalayo njalo okufanele kwenzakale yikuthi ama policies esingathi imithetho eyabe ikhona ifanele ihlanganisele kumbe ibe lokukhangela banabo bantu abangaboniyo kube nama specifications ukuthi laba bantu vele bona bafanele benjani be target kanjani ngoba ukubachiya sebe sithi thina lubandlululo sesibandlulula kodwa thina inxa sesireporta ngale njengelizwe siyabe sireporta sithi ilizwe leZimbabwe selikwanisa ukuyehlisa ukumemetheka kwegciwane kodwa namba phela abanye ababedinga bengaludwanga kumbe bengahlanganiselwanga ezinhlelweni zenezo so siyabe sesibachiye ngaphandle khonapho njengelizwe leZimbabwe.
Awubonike siyabonga kakhulu ke baba Ndlovu ubambe khonapho ungayikatshana. So what you are saying is that there are some people who can't read braille, so there is need to have some audio kind of formats that can be used for people that can't read braille, you know. So he says that can be a good answer actually. Some of these things
regai tiende kuna vakuchera nhare yavo inenge iri kumboti netsei vakuchera madzoka here Yeah, right. Vakuchera tichitarisa matambudziko mamwe ari kutaurwa navandlova ekuti hapana zvikwanisiro zvekuti vanhu vasingaone vakwanise kunge vachiverenga zvimwe zvinenge zviripo kana kuti pamakondoma yakuti vazive kuti aexpire here kana kuti haasati. Muhurukuro dzamuri kumboitawo nehurumende nevamwe masangano anobatsira vari kuti kudii panyaya yekugadzirisa iyo nyaya iyoyi?
Tinati yai idambudziko rakati kurei kwete tiri kune vanhu vasingaoni asi tiriyake ti kune vanhu vane urema vakawanda vakatoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kuverenga inyaya inyekete asi tinotozoona kuti izvo zvachona chero kune vanokwanisa kuverenga vane humwe hurenga tomboti vanenge vasikakwanisi kufamba kusvikira kune enenge kuchipiwa dzidziso yacho navo vatoriwo nematambudziko avanenge vachisiyana navo. Tinongoti isusu chatinoona ndechekuti vanhu vane hurema vane dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana information iyi. Tikatarisa vanhu vaya vanenge vasingagoni kutaura kana kuti vanenge vasinganzwi navo vanonyenyeredzwawo panyaya information, nekuti panenge pasina munhu anenge achikwanisa kutaura navo nemaoko kana kuti kunzwa zvavanenge vachikwanisa kutaura. Chirema kuti mamwewo matambudziko ari kusangana nevanhu vane urema nenzira dzakati wandei. Asi tichidzokera manje pamubvunzo wenu uri
Naria mukoma masimba kuchera inenge iri kuti netsei tichaedza kuti tinge tichivafonera zvakare. And for those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about persons with disabilities and access to healthcare. Gibbs.
Yeah, let's go back to Mr. Ndlovu. Mr. Ndlovu, you are talking about these audio formats that you can use as a source of information. So what would it take for you to have those kind of audio formats?
It's just you have your flash and put the information on that particular flash disk. We know that these days there are a lot of memory cards that you can put your music, that you can put the information. And here you can actually also put the information that is on audio format on those particular memory cards or flash and give to somebody to actually listen to the kind of information that you have put on that particular flash and play it on the radio or play it on our phones. You know that these days we actually have phones that actually can be supported or can support that kind of information.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
And I had asked Masimba before we got cut off, any lobbying that you are doing, Mr. Ndlovu, targeting the government, for example, and other non-governmental organizations to assist you? Because this problem has been going on for decades, if I must say, this discrimination.
Yeah, there are a lot of efforts that we are putting in order to, disability has been there since time immemorial. But the response actually from the government and other civil society organization has been very slow or very, they are not quite responding at the pace that we might want to. I'm happy to say that because of the lobby that we have made, the government is slowly responding to our concerns as persons with disabilities, not only those who are visually impaired, but persons with disabilities as a sector. And the government actually has now started rolling out the training of nurses in sign language for them to be able to communicate with those with hearing impairments. But training in sign language is actually not enough on its own. But you need to ensure that, because sign language is a language, it's a language that you need to continuously practice or continuously speak. It can be spoken, but in this case, we will be practicing. So we are actually suggesting that as we train the nurses, we also need to ensure that somebody is attached to those institutions. Somebody who is actually hearing impaired should be attached at those institutions to ensure that the language is sustained, because regularly meeting those nurses will ensure that the language is sustained, because it can be easily forgotten if you don't practice it on a daily basis. Because we have had such cases that people have been trained, but they easily forget because there is no one to communicate with on a daily basis. So it's actually prudent to ensure that there is also somebody who is hearing impaired. And we know that those who are hearing impaired, most of them, they are uneducated. I know people will say, what can we give them to do at those institutions? But they can be general workers, You can give them 17, doing all that stuff. By doing that, you'll be communicating on a regular basis, thereby sustaining the language and ensuring that those nurses are actually practicing sign language so as to sustain and ensure that it's continued.
Thank you so much. And I think we now have Mr. Kuchera Beg. Vaguchera, tangati chitaura, manga mchitaura nye kuti, mungati muri kuita sei mimi kuti hurumende nemama sangana no batsira, vange vachigadzirisa zvimwe zvichemo zvamuinazvo.
Yana ndizvi ngati dambudziko iri zvarakaita idambudziko rakati kurei rekuti rinoda mubatsira pamwe kana kuti muonera pamwe chuma chomuzvikuru. Takatarisa nyaya dzekuti ndofunga patinofanira kutangira patiri kukurudzira hurumende ndepekutoti ngavambo ita uongororo yekuziya kuti vana vane urema vangane munyika munomu uye vanava vari kunzvimbo dzipi uye vane urema hwakaita sei. Amwe matambudziko atiri kutoenderana nawo ndekuti hatina mastatistics kana kuti information inotibatsira kuti tige tiziya kana ndito hatina ndoreva hatina senyika. Saka hurumende tatanga tatiri kuda kuti inge ichiita ngatitombozivawo kuti ivo vanhuvacho vane urema vangaaniko muno munyika. Tinoita hatinoti maestimations kana kufungidzira kuti tinofungidzira kuti vangange vavo vakati tichishandisawo kana kuti fungidziro dzinoshandiswa neUnited Nations. Asi isu pachedu hatitatanyatso kuita tsvakurudzo yekuda kuziva kuti zvakamira sei. Ndo patingangotangira kuti tinge tine maresponses anoshanda. Amwe ese aya anenge ari fembera fembera nekuti tinokwanisa kuti tinoda kuti tiziva kuti tinoda vanhu vakawanda sei kune imwe nzvimbo kana kuti zvinofanira kufambiswa sei. Tinofanira kuzviita izvozvo kana takwanisa kunge tabatsirwa nevanhu vekuzinskat vamboziva kuti vanhu vane urema vangani vanogara kupi, dzidzo yavo kana kuti iripo inosvikira papi. Zvese zvizvo information yatisina inokonzera kuti maresponses angari amwe aya ekuti yafembera fembera yatinenge tichiita.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. Regai tiende kumuteereri wedu wekutanga vaHomani vari kuSouth Africa. Makadii vaHomani?
Makaiwa, blessing.
Aiwa, tiri nani, kuri kunaya here kuSouth Africa?
Andisi kuSouth Africa, munguva blessing, ndisi paboda chaipo ndikuenda kumba.
Oh, muri kubva kuSouth Africa, muri kubva kupi?
Ndiri kubva kuSouth Africa ndichienda kumba, ndisi paboda.
Matokrosa yenyu boda?
Ndichiri kuSSI.
Okay, all right. Vahomani, nhasi tiri kutaura nematambudziko ari kusangana nevanhu vakaremara, vangava vasingaone nevamwe vari kutiwo kodzero dzavo dzinenge dziri kutyorwa. Hapana zvakawanda zviri kunyatsoitwa kuti vakwanisewo, tikatarisa nyaya dzeutano, kuti vakwanisewo kuona access to health. Munotiwo kudii nedambudziko iroro?
Ndinoona kuti dambudziko iroro rakati tekesherei ichitarisa kunyika yekwedu yekuZimbabwe. Maringe nekuti vanhu ava vanotorerwa pasi zvikurusa, vanobatwa sei vasina vanhu. Asi dai kuri kuti hurumende yanga inga yakaita inenge yatingati organization yakazvimiririra inokwanisa kubatsira vanhu vava madisability, so that vakwanisa kuwana kwanisa kubatsirwa pane zvose zvanenge vachida whatever zvanenge vachingoda kushandisa pane pamabasa avo, uye kuti vadziiriwe muutano mune zvakawanda zvavanonge vachisangana zvo muupenyu.
Asi tiri kuona kuti dambudziko rinenge rane makore akawanda pasina chiri kuitwa. Poitwa sei? Uyewo nyaya yamataurawo yestigmatization yekuti vanhu vanoda kuvatarisira vanhu ava pasi, idambudziko riri kuramba richikura here kana kuti muri kuona kuti zvinenge zvaanani?
Handingati dambudziko ndingati raanani. Dambudziko iroro ratotekeshera riri kukura nokudawo kuti mukatarisa kunyika dzakatipoteredza, for example South Africa, vanhu vakaita seivavo vanowana mari kubva kugovernment. Ende munhu anokwanisa kurarama sati okay ndakaremara ndikwanisa kuona mari yangu ezeendo dzemanti, but hurumende yedu vanhu ivavo vanochaanokwanisa kuwana vanenge vari mumastriti vachiita zvavanenge vachiita, ende vanenge vasina panhu pokuti vanogara panhu panenge panikati pane utano. So vanhu vanobatwa ngati vanorama vari munhapwa. Saka zvino zvinoda kuti vatariswe sainenge ratini dai kuri kuti hurumende yedenge ine organization yekuti inokwanisa kubatsira vanhu ivavo zvekuti vachisponswa through government or through madona whatever vangavabatsire kuti upenyu wavo vava neremangwana rakanaka. For example, ndangoti ndichisvika pano pabed bridge pane mumwe murume angani madondoro ake achitsvaga achikumbira mari kuvazhinji. So zvinhu zvadibata zvikuru kuti ako murume uyu, but how, what about government? Dai yange kungoti government ichipindira ichibatsira vanhu vakadai vachivanawo chimwe chiruviri chokuti abatsirikane muupenyu araramise mhuri yake, chingava chinhu chakanaka than pano kuti vapinde mastriti vachikumbira mari kuvazhinji nekuti vamwe vanhu vanogona kuva vamwe vanhu vanokumbira batizini kana mumbazi chaimuchaimo vachiimba dzimbo dzekurumbidza mwari vari vachikumbira mari so dai hurumende yange yakwanisa kutoro imwe homwe vachikwanisa kupa vanhu ivavo mari ichivabatsira muupenyu hwavo ichizoti kupera kwemwedzi kwekwega ane mari yaanenge achiwana inomubatsira nemhuri yake iye achirarama chienda mberi uye pane mamwe mabasawo takatarisa kuti dzimwe nguva futi zvinoita ndechokudai pane mamwe takatarisa kumabasa kwatinoshanda munhu kana akaremara vanhu tinomuona semunhu asiri munhu but munhu iyeyo ka munhu ano ruzivo unokwanisa kuti nyika iende mberi but maringe nekuda kwokuti akaremara munhu iyeyi pano tinenge takumutora kumuti vakaremara kuyo anogone chii but munhu iyeye ane experience yekuti aite something chokuti nyika ienderere mberi so ndasaenda kuti dai hurumende yange yakwanisa painokwanisa kuti irambe ichitsimbiridzwa kuti ipinde pane chirongwa ichokuti no ngatisabatei vanhu avo nhapwa nekuti haana kuzvida zvinhu zvakauya kwaari asingazvifungiri uye mangwana ndive you never know pamwe unogona kuita accident nemotikari pamwe akaita nemotikari nebhazi whatever dzakasangana nazvo muupenyu
aiwa tinotenda zvikuru vahomani nekupinda muchirongwa chedu tichitiwo muufambe zvakanaka pamugwagwa
anaika mumabhuresing ndindane nguva yakareba mumabhuresing musinganibate
aiwa vanhu vanenge vamboti wandisei asi hati kukanganwei tinotenda zvikuru
ndatina mwe negore rakanakagore rejai rakanaka ndatenda zvangu
nemiwo mufambe zvakanaka of course Gibbs you heard what Mr. Homani is saying there he's saying that there's still a lot of stigma associated with the persons living with disabilities and he's also urging the government to make their life easier by you know he says in South Africa there's an allowance that is given to people who are disabled and he's saying that should be done in Zimbabwe and he's urging Zimbabweans not to look down upon persons living with disabilities he's saying that most of them actually are very very intelligent you know it's only that they are not given that chance to prove themselves.
Yeah.
And I think we have our third guest, Sally Nyakanyanga, is a disability activist focusing on women and girls with disabilities. Sally, good evening.
Good evening, Blessing.
Thank you so much for joining us. Now, Sally, we are talking about persons with disabilities and access to health. You work with women mostly and girls with disabilities. What impediments are you seeing?
Hello.
Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you now.
Okay, yeah. I was saying what are some of the problems that women and girls are facing, those who are disabled with regards to access to health?
Ndingangoti tichitarisa madzimai nevanasikana vanorarama neurema you find kuti information yacho chaiyo kutoziya kuti zvinofambiswa sei like tichitarisa women and girls with disabilities vane mavisual impairment or even vane hearing and speech impairment nea information even communication chaiyo it is a very big challenge
saka pogadziriswawo sei
zvinenge zvichida kuti panenge pachiitwa maprograms kunyange nehurumende organizations ngavakwanisiwo kuti vange vachiincluda women with disabilities women and girls with disabilities so that they come to understand nekuziva kuti what are the especially when weare looking at information vanhu vari visual impaired vanenge vachida information in braille
Okay, Sally, please, Sally, we want to take a short break. So, Mr. Kuchera, Ms. Ndlovu, and Ms. Sally Nyakanyanga, please do stay on the line for our radio listeners. Unfortunately, it ends here, but the good news is we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned to Zimbabwe.